Chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kunetsana mudzimba pakati pavana baba naana mai kuri kupa kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo.
Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhu rume nemunhu kadzi atingangoti ma relationship problems aya. Ichocho ndo chatakaona chiri pamusoro soro kunyanya pane wanenge wari muma relationships iwayo. Kusawirirana ikoko kungava kushungurudzika, kunounza kushungurudzika kwakanyanya munhu ozosvika pakutora upenyu hwake.
Dr. Murambidzi vakaendera mberi vachiti chikamu chechipiri chevanhu vanotora upenyu hwavo ndechevaye vanenge vasingachakwanise kuwana chouviri zvichikonzerwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika uhwo hwasiya vakawanda vasina mabasa ekuti vazviriritire.
Wazhinji wanotora upenyu hwavo tinoona kuti vanenge vaine matambudziko anoenderana nezvekurarama upenyu, zvinoenderana neupfumi nemamiriro akaita upfumi hwenyika ino. Kuti munhu anenge asingakwanisi kuwana chouviri chekudya chinga kana zvimwe zvaangada kumukurarama zvatinongoda tese tese mukati mekurarama. Saka izvozvo munhu akashayiwa, saka ita seizvozvo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinoita kuti azoti zviri nani kudandikafa ndingazorora.
Asiwo vanoti zvakaonekwa zvakare kuti kune vechidiki vari kushungurudzwa nevamwe vavo kuzvikoro vari kuzoguma vazviuraya vachiita zvokuzvisungirira. Mumwe mugari wemuHarare Vatendai Maduwa vakatiwo vakamboedza kuzvisungirira mushure mekunge vashungurudzwa nehama dzaivachengeta kuchitungwisa.
Chikonzero chiri chekuti ndakashaikirwa nababa ndine 9 years, mai vakashaya ndine 8 months. Saka literally ndakawedzerera ndine 9 years. Saka ndakachibva kubva kune hama dzakasiyana siyana kuti dzindichengete. Saka ndakachinja maprimary schools about 4-5 times, ndakachinja masecondary schools about 4-5 times. Ndo haunomadic zvandaiwe kuti ndigone kuwana assistance. Saka vanhu vandaigara navo panguva iyi matritiro avaindiita nemararamiro andaiita ndiri mwana mudiki, because ndaichengeta vamwe vana ini ndiri mwana mudiki, you know. Saka vaitove neka little baby, ndaiwacha manapukeni ndichibika ndichisuka ndichidii ndisandaenda kusukuru.
Vamaduwa vanoti vakafunga kuti zviri nani kuzviuraya nokuti vakange vakurarama upenyu hwekupuwa zvokudya nevamwe vavaidzidza navo kuchikoro. Vamaduwa avo vane sangano ravo rinonzi Christian Revival Network vakaendera mberi vachiti iko zvino vave kubatsira vanhu vanenge vasvika pachinhano chokuda kuzviuraya mudunhu reHopley uko kunogara vanhu vanotambura.
Looking at that situation, I handle a lot of cases, you know, ministry, career and socially generally, where people are referred to me for counseling.
Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health yakaburitsa pachena kuti mumakore makumi mana apfuura huwandu hwevanhu vari kuzviuraya pasi rose hwakwira zvakanyanyisa, uye zvakaonekwa kuti huwandu hwevanhu vari kuzviuraya muZimbabwe hwapetwa kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinikiri mudzamira.